mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure vati varairidzi vaviri ava vakakwanisa kupukunyuka mumaoko evanhu vavanoti vakavapamba.
VaOnias Wati navaJoyce Jim vanove varairidzi vekugokwekana vari pazvikoro zvinonzi chemazana nechimwe cheSt Selima. Varairidzi ava vakaabdaktwa nezuro, vachiabdaktwa nenyaya yekuti vari kunzi havasapoti bato riri kutonga reZANUPF. Vakazokwanisa kuwana mukana vakapukunyuka, asi mushure mekunge vabharwa hembe dzavo, mafoni avo ava vaizviedza kutorisa mapicha nemavhidhiyo sevangava vavapamba, akazosvikawo pakupwanyika. Pari zvino vari kurwisana kuti vaende kunzvimbo ive sefi, sezvo vari kufira kuti havachisefi, tikunzwa kuti kuri kutumirwa vanhu vamwe vatobva kukwekwe kuvaendera kunovatsvaga mugokwekana imomo kuti vakawanda papi. Saka pari zvino vari mubishire kuti vatsvage kuenda kusefiti.
VaMasaraure vati varairidzi vanofanira kusiyiwa vachitsigira mapato avanoda apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Hatiramba tichikurudzira mapato ezvematongero enyika kuti asashandise kumbunyikidza panyaya dzekutsvaga rutsigiro panyaya dzesarudzo. Tichiita titiwo zvikoro zvedu zvive nzvimbo dziri sefi kuvana, kumaticha nekupropati yacho yezvikoro ive sefi, kuti dzidzo isadisrapte nenyaya yekuda kwemaelections. Tinotsutsumwa zvakanyanya kana tichiona bato reZANUPF richida kupoliticisa education, achimanikidza kuti varairidzi vese dai vaita teachers for ED, dachitaridza kumanikidza kudai munhu wese ave weZANUPF. Hazvigone, mumwe neumwe ane mafungiro ake sedunga munhu, zvino izvo zvakarwirwa hondo.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati zviri kutaurwa neR2s izvi hazvina humbo hunobatika.
Obert Masaraure tinomuziva ari mukomana anotsvaga mari maningi nepese pese. Neimwe nzira ndinoreva kuti haana kusiyana nemukorokoza kana neugweja. Mabasa ava vanoita kuR2s haana kusiyana nevanoita zveugweja. Vati zvakangonaka kuti vatsvage mari yavo uye vatsvage kukumbira madhona mari vasingapinzi zita remusangano weZANUPF. Ndinodaro nekuti zvavanotaura izvo hazvina umbowo, ende zvagara ndiwo matauriro avo nguva dzese. Dei kusi kuti inguva zvayo, haikona ingadai varivo vari kutsanangurira nyika kuti munhu wakafa unonzi wavaka vakasundidzira kana kuti wavari kupomerwa mhosva yekuuraya paJamesoni zvakafamba sei. Havasati vakwanisa kutaurira nyika yevaMasaraure kuti munhu iyeye wakafa sei, voenda uku vononyebera kuchema misodzi yenhema vachiti kuva nenhengo dzakapambwa neZANUPF. Hatidi vanhu vanotsvaga kushoresa zita remusangano nezvinhu zvavasina umbowo nazvo.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands vaAnesu Mahoko vati tsaure nemutauriri wemapurisa munyika yose vaPaul Nyati avo vati vanga vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi. Mutauriri webazi rinoona nezvedzidzo vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti
hatisati tazvinzwa zvekupambwa kwevarairidzi zviri kutaurwa neR2s.
Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza vatori venhau nezuro pakupeta kushanya kwakaita nhumwa dzesangano recommonwealth dzanga dzichiongorora kuti Zimbabwe yagadzirira zvakakwana here kuti idzokere mugungano iri, kuti kupambwa kwevanhu kunogara kuchitaurwa nevanopikisa hurumende chinhu chinoitirwa kusvibisa zita rehurumende yava Emerson Mnangagwa.
Regarding the alleged abduction of citizens, most of which have stayed managed to coincide with major international events.
Tanyatsodzanangura manyepa anogara achitaurwa nezvavo ekupambwa kwezvizvarwa. Nyaya dzekupambwa kwavanhu zhinji dzacho dzinoitwa zvekugadzirwa kuti dzinangana nezviitiko zvikuru pasi rose.
VaMnangagwa vakavimbisa veruzhinji pavakatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe muna 2017 kuti vachaita zvose zvinodikanwa kuti veruzhinji vachengetedzeke uye kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Asi mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende yavo iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. Vamwe vanhu vakapambwa vakaita savaItai Dzamara navaPatrick Namanyama vakabva vatsakatika zvachose. Vamwe vakaita samuzvare Justina Mukoko vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure menguva yakareba vasingazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.